chaitika ndechekuti tangati nemusangano wedu watangati chiita wegeneral council. Musangano watanga zvakanaka munguva dzemangwanani kutanga kuma9. Nenguva dzekuma11 ndopapinda varume vapinda vanga vaine nguo dzavo dzavakazvipfekera vanga vasina mauniforms, vachiratidza kuti vanhu vanova iyo mastate agent vachiratidza kuda kudisrupta meeting. So utungamiriri hwedu kusanganisira secretariat nenational leadership wambozama kutaurirana navo vachibva vambonyepedzera kunzwisisa. Asi nemunguva pfupi pfupi ndo patazotambira mashoko ekuti pari kuuya mapurisa eriot.
Saka zvikonzero zvipi zvaita kuti musangano ukanganiswe uye vanhu vasungwe?
Mamirira zvakaita panguva dzino isu hatisati tatonzwisisawo kuti nei wavhiringidza musangano wedu uye nei wasunga utungamiriri hwedu.
Saka vanhu vasungwa pari zvino vangani uye varipi?
Vanhu vasungwa pari zvino vanokwana ivo kuita 6. Vaendwa navo kumasvingo central. Tina Takudzwa Ngadziore, Nenzi Njenge, Lennox Machoko, Paida Masaraure naAnchipoi. Calvin anofanirwa ari mustudent wekumashonaland ndiye anokwana kuita vechi6.
Saka mapanisa herunge muchienda kumapurisa kunobva kuti mhosva ipi yavari kupomerwa vasungwa?
Chaita kuti tirege kutevera mapurisa tichinzwisisa kuti vasungirei utungamiriri hwedu, inyaya yekuti patadismiswa mumeeting tichinzi izvo tiende kumarooms kwedu, mapurisa atevera achingobata wese nhengo yezinhasi yaonekwa ichibva yatosungwa. Nokudaro tichingori mumarooms medu pari zvino takamirira kuti vamboenda kure tozotanga kuonesana pamwe chete kuti totora donzo ripi.
Tiri kuona kuti ino inguva yeCOVID-19 zvingava nechekuita here nekuungana kwamaita uku kuti munge muchiparadzo?
Handifungi kudaro nekuti maorganizations akawanda ari kuwanikwa achinoita mameetings akaita seaya. Tichitarisa manhambers edu anga asina kunopfuura iwo manhambers akataurwa negavhenmendi yedu yeZimbabwe kuti anga achisangana pamameetings.
Saka vanhu vangani vanga vari pamusangano uyu?
Vanhu vanga vari pamusangano vanosvika iwo 45.
Saka imi sesangano munoona sei chiitiko ichochi?
Chiitiko ichi tinoona kuti udzvinyiriri hurimo muZimbabwe huri kuramba huchingoenderera mberi kudzvinyirira zvido zvevese vangave vaine mamwe maonero akasiyana nehurumende yeZimbabwe.